Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, chivabvu 17, 2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Hurumende yopikisa mutongo wekuti mukuru wematare vaLuk Malaba vamanikidzwe kusiya basa. Mamwe magweta oendesa gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kumatare vachivapomera mhosva yekuzvidza dare nekutyisidzira vatongi.
Zvicharuluza revenue yakawanda ende zvichakonzeresa kuti sevatyairi veZimbabwe tisakwanise kudarikawo nekudzimba dzedu tichiona mhuri.
Vatyairi vemarori vemuZimbabwe vanoti vave kutotanga kuomerwa nezvinhu nenyaya yekuvhurwa kwezambuko reKazungula. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika. Zvasiya vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachatanga kupararira gore rapera vachiri chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri, kana kuti 1582. Vanhu vatanhatu vakawanikwa vaine chirwere ichi, zvasiya uwandu hwevanhu vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira wasvika pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mashanu nemakumi matanhatu, kana kuti 38,560. Vanhu gumi nemumwe vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiyawo vapora vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi maviri nepfumbamwe, kana kuti 36,329. Vanhu vachiri kurwara mazana matanhatu nemakumi mana nevapfumbamwe, kana kuti 649. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 vasvika pazviuru mazana mashanu zvine makumi masere nechimwe nemazana matanhatu negumi nevashanu, kana kuti 581,615. Pavanhu ava vabaiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave zviuru mazana maviri zvine gumi nevashanu nemazana matatu nemakumi matatu nevaviri, kana kuti 215,332. Kota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaendesa mapepa kudare repamusoro-soro vachipikisa mutongo wakapiwa nedare repamusoro reHigh Court wekumanikidza mutongi mukuru wematare vaLuk Malaba kuti vaende pamuchikandigere. Izvi zvinotevera kuvandudzwa kwebumbiro remitemo kwakapa kuti kunyangwe hazvo vaMalaba vaifanira kusiya basa vave nemakore makumi manomwe, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakawedzera mamwe makore mashanu kuti varambe vari pabasa. Dare rakati uku kutyora bumbiro remitemo. Mutongo uyu wakashorwa zvikuru negurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, avo vakati vamwe vatongi vaishanda nevekunze. Izvi zvabva zvanzi nemagweta ari kukwidza kuwedzerwa makore kwavaMalaba kuzvidza dare. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vaudza Studio 7 kuti vatokwidza nyaya yemutongo wekumatare pamusoro vachiti vane kodzero yekunzwika.
Sostaitapi kuina nda ndakasaitwa, saka ndogoti kana ndakasaitwa ndonzi ndakuchirambidzwa kuitapiwo. Makambozvinzwa kupi izvozvo? I was a litigant, ndandiripo ndakasaitwa.
Asi rimwe gweta riri kumirira vari kupikisa kuwedzerwa kwemakore kuti vamalava varambe vari pabasa vatava nembofu vanoti zvakaoma kupikisa mutongo uyu.
Chekutanga tangatichiti takanzwa kuti hurumende inoda kuti ikwidze nyaya yekudare pamusoro. Tangatichisa pachena kuti mutemo unoti nekuda kwemutongo wakapiwa nehigh court mitongo inouya nenzira dzakasiyana. Uyu mhando yemutongo uyu kana uchinge wapiwa kunyange mukaikwidza kudare rekumusoro unongoramba uchishanda mutongo iwoyo. Nekuda kwaizvozvo vaimbova mukuru wevatongi vainzi Chief Justice Malaba avachazi muhofisi.
Pakapiwa mutongo nemusi wemugovera, vaziyambi vakatumira mashoko kuvatori venhau vachiti vatongi venyaya iyi Justice Yepius Shou, Justice Edith Mushore naJustice Helena Charewa vainge vari muhomwe yehurumende dzekunze kunyanya America neEuropean Union vachipa mutongo yakanangana nekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika. Vakashorawo sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights nebato reMDC Alliance vachiti varimowo muurongwa hwekuda kukonzeresa kusagadzikana munyika. Vaziyambi vakayambira kuti yave nguva yekudyunga muziso vose vanoda kukonzera kupidugurwa kwehurumende nekukanganisa upfumi. Vambofu vachitaurawo nevatori venhau nemao magweta ari kumirira mumwe akakwira kumatare nenyaya vamalava ari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vatiwo vanyora tsamba kumutongi mukuru wedare repamusoro vaGeorge Weshe nemunyori mukuru wematare kuti vaone kuti vaziyambi vatorerwa matano nemashoko avo avanoti ndeyekuzvidza dare.
Takaverenga nekukadzika kukuru zvakanyorwa na Minister of Justice Vaziyambi Ziyambi. Tatisusu hatisi kuda kutaura pamusoro penyaya iyoyi tiri panze tichirwisana tichitanga kuti vanhu vasingazive zvavari kuita. Nekuda kwokuti nyaya dzavakataura dzihombe, isu tinofunga kuti vakazvidza dare. Nekuda kwaizvozvo tatonyora kudare kuti dare revashedze vauye kuzotsanangura pamberi pedare kuti zvavakataura zvinozvidza here kana kuti hazvizvidzi dare. Kana dare rikaona kuti zvavakataura zvinorizvidza robva rachipindura mubvunzo wekuti vanogona kupiwa mutongo wakaamira sei.
Rimwe gweta rinorwera kodzero vamarufu mandevere vati zvakaitwa navaziyambi izvi zvakamboitwa nevaimbova gurukota rezvemutemo vapatrick chinamasa avo vakambobatwa nemhosva iyi. Vamandevere vati zvakakosha kuti nyaya iyi iende kumatare kuonekwe kuti mashoko avaziyambi awa hazvidzidare here.
Kutaura kwavaziyambi ziyambi kunofanira kuti ndiri padare zviongororwe nedare kuti vazvidza dare here kana kuti havana kuzvidza dare. Maonero angu ndeekuti vaziyambi vazvidza dare.
Panyaya yekunzi vari kutyityidzira vatongi, vaziyambi varamba mashoko aya.
Andambotukira majudiciary and issued threats, but what I know is vachona vari kutaura kudaro since 2018 vane vachiti illegitimate regime vachiimba vachitukirira majudges ekusupreme court who constituted the constitutional bench. Sei vasina kutaura kana ivo vachizviita vachiteerirava zvine zvakanaka. Ini ndikataura kuti zvavaita zviri rongo, zvonzi ndatukirira. Kasiwo titukirira kutoti we don't recognize it's an illegitimate judgment and illegitimate regime.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakaburitsawo mashoko kuvatori venhau richiti vaziyambi vaifanirwa kukumbira ruregerero kunyika nemashoko avo ekurizora mafuta enguruve yarisina kudya. Mumashoko kuvatori venhau, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rashorawo vaziyambi rikatiwo bumbiro remutemo harifanirwe kuvandudzwa kuti ripe mutungamiriri wenyika masimba ekuti atonge kunge mambo pasina anopikisa. Vanga vachipikisa zvakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekuwedzera makore kuti vamalava varambe vari pabasa vanosanganisirwa vesangano reYoung Lawyers Association of Zimbabwe uye murwi wehondo yerusununguko vaFred Mutanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa zvichityaira marori zvinoti zviri kushishikana zvikuru nekunzi zvishandise zambuko rekazungula zvichiti rwendo rwacho rwakareba uye zvavekukanganisawo magariro azvo. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Va Right Moyo mumwe wevatyairi uyewo vakamirira sangano revatyairi veZimbabwe Old Truckers Association vanoti kumanikidzwa kwevatyairi kuti vashandise mugwagwa wekukazungula kuri kushungurudza vatyairi vakawanda.
Zvicharuluza revenue yakawanda ende zvichakonzeresa kuti sevatyairi veZimbabwe tisakwanise kudarikawo nekudzimba dzedu tichiona mhuri, nekuti ukabva sekuSouth Africa trip yaunotora unenge wakuinda nekuna naBotswana, Zambia uchinda uCongo. Saka zvinotipa mukana mushoma sezvatanga tichimboita panguva yapera, kuti unogona kubvawo netushoma twaunenge wawana uchibatira mhuri uchidarika uchionawo mhuri yako kondinya nerwendo rwako.
Asi mumwewo mutyairi anoti izvi zvichayamura makambani emarori akawanda sezvo mafuta anoshandiswa nemarori akachipa muBotswana.
Red Bridge is much shorter than route yekukazungula. Chinongodiwa chinongoti maybe government yeite review matarifs ayo emaCVGs, then get pass pa Red Bridge yaya $20 yaya vakabvisa those things. Mileages avo agara atori low rede kuZimbabwe. Bozi yati compare distance yakavhwa ye 300 kilometers extra via kazungula ka ye Red Bridge inenge itori shorter. The only benefit yematrasanator via kazungula nyaya diesel chetoti diesel is cheaper in Botswana.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti danho iri richakanganisa zvikuru mhuri yeZimbabwe inoita zvekutenga nekutengesa pakati peZimbabwe neSouth Africa. Vakuchera vati nyika yeZimbabwe icharasikirwa zvikuru neupfumi, naizvozvo inofanira kugadzirisa mamiriro epamugano weBite Bridge kana ichida kukwikwidzana nemugano wekazungula.
Vanhu vaishanda namadhiraivha yavo kupinza zvinhu mungava muZimbabwe kana kutenga zvinhu kuZimbabwe vachizonotengesa kuSouth Africa. Mabhizinesi madoko akazvimiririra. Vese ivava ndinoona kunge vachakanganisirwa zvikuru mabasa avo nekuda kwekushandiswa kwekazungula kunze kweBite. Asi chikonzero chiriwo chekuti nyika yeZimbabwe takatora nguva kuti tivandudze zvivakwa neyatingati infrastructure yekuBite Bridge nekudzikisawo nyaya dzeuoro. Zvandofunga kuti ndozvinofanira kugadziriswa kuri kuti Bite Bridge inofanira kutanga futi kuita competition nekazungula.
Vastein Makwara sachigaro weproudly 263 sangano rinosimudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvine mabhizinisi achiri kusimukira muSouth Africa vanoti nhengo dzavo ndidzo dzicharasikirwa zvikuru nedanho iri.
Danho iri rino richakanganisa mabhizinisi zvakanyanyisisa, kunyanya vanotenga vachitengesa nevamwewo vanoita mabhizinisi vachihodha zvinhu kubva muno. Vamwe vachihodha zvinhu zvinenge zvichibvawo kuZimbabwe zvichingofamba zvichiburikidza neBite Bridge Border Person.
Vaenderera mberi vachitsigirawo humbo hwekuti mugano weBite Bridge unofanira kusimudzirwa.
Tinoti dai zvaibvira Bite Bridge Border Post yange yasimudzirwa zvakanyanyisisa kuti ive iri iyo inogona kuti ifambidze mabhizinisi nekutenga kunenge kuchiitika nevanenge vachiita mabhizinisi vari muno muSouth Africa. Saka tinoona kuti kurasikirwa kanyanyisisa sezvinoewe ndodanho renge ratorwa.
Zambuko rekazungula rakavakwa neBotswana neZambia dzichibatsirwa nezvikwereti kubva kuAfrican Development Bank neJapan International Cooperation Agency. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Uwa Uwandu wezvarwa zveZimbabwe zvine magwaro ekushanda muBotswana waderera kusvika pachuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe nechimwe chete mukotoro yechina ya2020 mushure mekunge ruzhinji rwagumurwa mabasa nekuda kwechirwere cheCovid-19. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Gwaro raburitswa nebazi restatistics Botswana nasi rinoratidza kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro ekushandira munyika iyi waderera kusvika pazvikamu zvinodarika makumi mana nemashanu kubva muzana kana kuti 45.9%. Mukuru mubazi restatistics Botswana Dr. Beton Muguni vanoti kuderera kwevanhu vane magwaro uku kwakonzereswa nekugumurwa kwevanhu mumabasa nokuda kwecovid-19. Dr. Muguni vaenderera mberi vachiti uwandu hwezvizvarwa zvose zvinobva kune dzimwe nyika kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe hwadzikira nezvikamu zvinodarika gumi kubva muzana kana kuti 10.8% kubva pavanhu zviuru zvina zvine mazana matanhatu nemakumi mana 4640 kusvika pazviuru zvina zvine zana nemakumi mana 4140 kana zvichienzaniswa nekotoro yechitatu yegore ra2020. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vaunza Studio 7 kuti nokuda kwekuoma kwezvinhu kunze zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kudzoka kumusha.
Uye zvakare neCovid-19 yauya iyi takaona zvakare kuti vanhu vanga vave kudzoka kuZimbabwe nokuda kwekuti zviri nane kuti utambudzike uri nehama dzako pane kuti utambudzike uri kure kure, nenyaya yekuti makambani mazhinji oyo kuBotswana nemabasa mazhinji anga ari malockdown.
Vanotiwo kubvumidzwa kwemamwe makambani akazvimirira munyika kuti abhadhare vashandi nemadhora ekuAmerica kwakakwezva vaimboshandira kunze kwenyika munyika. Hurumende yakadzika mutemo westatutary instrument kana kuti SI85 muna kurume gore rapera uyo unobvumidza vanhu kuti vakwanise kutenga nekutengesa vachishandisa mari dzavanoda kusanganisira dhora rekuAmerica. Zvichakadaro Dr. Kanyenze vanoti nyika dzakatenderedza Zimbabwe seBotswana, South Africa neNamibia dzave kusunga mabhaudhi munyaya dzekupa vanobva kune dzimwe nyika mabasa senzira yekupa vagari venyika idzi mabasa. Mashoko aDr. Kanyenze atsinirwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Cynthia Muronda Tsimba avo vanoti vakanyimwa mvumo yokushanda.
Eya, takambozama but ukaita permit ye dressing haifi yakabuda. Unoendesa vanongoireject vanoti basa rinogoneka nevana vemuno matingakupi saka haibudi permit.
Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi inoshanda yakazvimirira mudhorobha reFrancistown muBotswana vabhuka mutetwa vanoti ruzhinji rwezvizvarwa zveZimbabwe runoshanda harwo rusina magwaro.
Ndingatoti vazhinji vanhu vasina mapepa, vamwe vakutoita vakutodesigna maybe atingati maexit package, vangoti vakangoona mari yaanoda anengatori nebhizinesi raada kuita kumusha angoreiza mari iyoyo kubva atodzokera.
Muzvare Petronella Murerwa avo vanoita basa rekugadzira musoro nenzwara mudhorobha reFrancistown vatsinira mashoko ava mutetwa vachiti vanorarama nekuita vakiti negonzo nemapurisa.
Patinotanga kushanda tisina mapepa tiri kusungwa, kana tasungwa tinoenda tonobhadhariswa mu1000 wodzokawoyo womira futi pabasa paya wotanga kushanda, nokuti kuenda kumba kunogara hapana kana chekudya, unosafa nevana, murume uya anotododa kubatsirwa unenge ugere naye.
Sangano reInternational Organization for Migration rakazivisa mwedzi wakapera kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika zviuru mazana maviri 200,000 zvakadzoka munyika mushure mekuomerwa noupenyu munyika dzazvange zvigere nokuda kwedenda reCovid-19 riri kumbomanikidza vemakambani akawanda kumbovhara uye kuti vanhu vagare mudzimba senzira yekumisa kuparara kwedenda iri. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti nyika yavo iri kushanda zvakasimba mukuedza kupedza hondo pakati peIsrael nePalestine yapinda muvhiki rechipiri. Nasi mangwanani ndege dzehondo dzeIsrael dzange dzichibhomba guta reGaza. Israel inoti iri kuparadza mwena inoshandiswa nechikwata cheHamas kuirwisa. VaBlinken vanti veHamas vanofanira kumira kukanda zvombo zvemuchadenga kuIsrael, vakatiwo kunyangwe hazvo Israel iine kodzero yekuzvidzivirira inofanira kuona kuti haiurai vanhuwo zvavo. Kubva zvatanga hondo iyi musi wa 10 Chivabvu, vanuzana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe vekuPalestine vaurayiwa, kusanganisira vana makumi mashanu nevasere, madzimai makumi matatu nevana, uye vanhu gumi vemuIsrael kusanganisirawo mwana ane makore matanhatu vafa. France inoti ichabatsira Sudan nemari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 billion kuitira kuti ikwanise kubhadhara chikwereti chayo kuIMF. Sudan iri kutatarika kubhadhara chikwereti kunyika dzekunze nemabhanga anokweretisa mari pasi rose chemabhiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 billion United States dollars. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vazivisa nezverubatsiro urwu nhasi pakutanga kwemusangano wakanangana nekubatsira Sudan kuti ibhadhare zvikwereti kuri kuitirwa muParis. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nyanzvi munyaya dzezveutano munyika kusanganisirawo mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira dziri kukurudzira vanhu vanga vachizengurira kunobayiwa nhomba yeCOVID-19 kuti vaende kunobayiwa mushure mekunge World Health Organization kana kuti WHO yapa mvumo yekushandiswa nechimbi-chimbi pasi rose kwenhomba yeSinopharm yekuChina iyo iri kubayiwawo vanhu muZimbabwe. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Muzvinafundo Matarira vanoti China yaite mbenge yaedza nhomba yeSinopharm munyika iyi, nekudaro pange pasina chekutyira.
Sinopharm yakawana variant yecoronavirus muvarwere vayo kumahospital okuChina. Vakauraya coronavirus iyi nemishonga inonzi beta propiolactone. Ndokubva vagadzira coronavirus iyi kuti ipinde muitso dzeshoko kana kuti monkeys kidneys. Variant yakazobudisa vaccine yakakwanisa kubikwa ikakwanisa kubudisa maantibodies zvakaita kuti kampani iyi
iite research
kubva January kusvika June 2020 vachizotangisa kuita maclinical trials atinoti phase 3 ayawo kupedzisira, vakatanga izvo muna July kusvika May 7 apo pakazopa World Health Organization chimbi chimbi mvumo yokushandisa Sinopharm vaccine.
Vaendera mberi vachiti munhu anobaiwa nhomba iyi haazonyanya kurwara neCOVID-19 nokuti ukasha hwedenda iri hunenge hwaderera zvakanyanya.
Zvatinoziva zvemavhaksini zvinodzivirira kunyanya kurwarisa kwakanyanyisa kuti vanhu vapinde mumahospitari nechirwere cheCOVID-19. Zvinoita kuti vanhu vakawanda vakwanise kupora kana vawana COVID-19.
Mukuru munyaya dzekurwisa denda reCOVID-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vakaudzawo Studio 7 kuti vari kufara nezvakaitwa neWHO asi vakagara vazviona kuti hapana chakaipa kuti vanhu vabaiwe nhomba yeSinopharm nedzimwe dziri kubayiwa munyika. Mumwe mugari wemuHarare baba Lucky Moyo vanoti vari kufara kuti nhomba iyi yakatambirwa neWHO.
Tinofanwa kubayiwa vanhu ndokutoti nyika yedu itoenderera mberi nokuti COVID-19 haina kumira zvakanaka. Vanhu vari kuti netsei nokuti hapana kurudziro yakaitwa pakauya vaccine. Vamwe vari kutya akazora mumwe abayiwa ozoenda, panotoda kurudziro yekuti vanhu
asi amai Beauty Kashaya Chinyowa mumwe mugari wemuHarare vatiwo
ini zvangu nyaya dzevaccine idzi dziri kungotityisa nekuti unonga uchingonzwa vanhu vachingotaura, saka hatina ruzivo rwakanyatsokwana nezvevaccine iyoyi kuti inonyatsoshanda here kana kuti hainyatsoshandi. Munongozivawo kuti zvinhu zvinongonetsa kuti ungoudzwa kunzi baiwa chinhu iyo usingarwari ungonzi chibayiwa, unototikaisi kazhinji totonotsvaga dokta kanditi uchinge une chouri kurwadziwa nacho. Zvinogara zvazvo kungoenda kuchipatara kungonobayiwa iwe usina pari kurwadza, ipapo manja ipapo. So ameno regedza itinambe chiwana ruzivo tirikufunga kunobaiwa, but I still have doubts.
Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Tinashe Gede vakurudzira zvizvarwa zvemunyika kuti vabaiwe nhomba dzeSinopharm vachiti yakaongororwa nenyanzvi dzeutano munyika nekunze.
Vaccine ya COVID auya aine kakutya mazuva anaya, information yakubva kwakasiyana siyana magrupu emaWhatsApp, saka munhu ukanzwa zvaunonzwa zvinonetsa kuti uzviigno. Pane grupu yana chiremba nemascientist inonzi Zimbabwe National Immunization Technical Advisory. Vaongorora evidence yacho yese vakaona kuti hapana barisk iri more common maZimbabweans, saka takabvuma kuti ashandiswe.
Chiremba vanoshanda vari pasi pekanzuru yeHarare Dr. Kudzai Masunda vaudza Studio 7 kuti zvipatara nemakiriniki eHarare City Council zviri kubaya nhomba zviuru zviviri kana kuti 2000 pazuva. Dr. Masunda vaendera mberi vachiti pari zvino vanhu zviuru zana nemakumi matatu nemanomwe kana kuti 137,000 vakatobayiwa nhomba yekutanga, uye vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vanosvika zviuru makumi matatu nemanomwe kana kuti 67,000 kubva muna kurume gore rino. Vanotiwo havasati vanzwa vanhu vakarwara mushure mekunge vabayiwa nhomba yeSinopharm, uye vanoti zvimwe zvizvarwa zvedzimwe nyika zvinoshanda Zimbabwe zviri kugara zvichifona mazuva ose zvichibvunza nzvimbo dzairi kubayirwa. Nhomba dzeSinova, Sinopharm neCovaxin ndidzo dziri kubayiwa pamakiriniki nezvipatara zvose zviri pasi pekanzuro yeguta reHarare. Takamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munao dzemitambo, mumhanya akaita mukurumbira makore apfuura Patterson Muderedzi asarudzwa kupinda mubhodhi reNational Athletics Association of Zimbabwe kana kuti NAS zviri kutambirwa nevakawanda munyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Muderedzi akabuda nemavhoti 16 ndokukunda vaPeter Zinowanda nemavhoti 2 musarudzo yasachigaro webhodhi Ray Midlands Athletics Association of Zimbabwe, iyo yakaitwa mukupera kwesvondo. Chigaro ichi chinomutendera kupinda mubhodhi reAthletics Association of Zimbabwe, iro rinotungamira mutambo wekumhanya munyika yeZimbabwe. Muderedzi achivera Tabani Gonye, uyo akambobata chinzvimbo chemunyori mukuru weNAAZ panguva iyo vanotamba nhabvu munyika vari kutya kupinda musarudzo yezvinzvimbo. Muderedzi uyo aive zvekare murayiridzi wechikwata cheZimbabwe kuma All Africa Games, Commonwealth Games nema World Junior Athletics Championships anoti vanotamba mitambo vanofarira kutora utungamiri wemitambo nekuti vanoziva zvinodikanwa nevatambi.
Hongu vakambotamba vanopatsira chose mutungamiri chokutanga neruzivo. Munhu akambogoesa penalty neakaona kana akarota achigoesa vakasiyana. Naizvozvo ruzivo irworwo runodiwa chose. Uyezve ini ndinoona kuti sponsor anozwa kubudisa mari yake achiisa pane mutungamiriri akambotamba mutambo uye ane mbiri kwete pane akangopfuura nepaitambwa mutambo. Zita rine mukurumbira mumutambo rinoremekedzwa nyangwe nebenzi.
Muderedzi anotinangwa chake ndechekutsvaga tarenda rimaruwa kuZimbabwe ibudirire makundano neve kune dzimwe nyika kunyanya kuma Olympic Games.
Chinangwa changu chikuru ndeche yatinoti talent search and nurturing, nekuti pasina izvozvo hatina ramangwana rakajeka mutambo wedu uyu. Ndinoda kudzorera Midlands Province payaive iri makore edu tichatandanisa mhepo zvemhando yapamusoro.
Zimbabwe haisati yawana menduro mukumhanya kumaOlympic Games kubvira muna 1980 apo yakatenderwa kukwikwidza nevekune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.